Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 24/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe zvimba voudza mhuri yamushakabvu Robert Mugabe kuti ivafukunure kuti vanovigwa paHeroes Acre. Asi mhuri yava Mugabe inoramba yakatsika madziro. Bazi rezveutano munhu akachirwere cheCOVID-19 moyo vofa nekutadza kuenda kunorapwa kuItaly nekuda kwekutadziswa kufamba nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri webazi revechidiki muMDC Alliance vaObey Stole vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika, zvasiya vanhu vafa kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 1586. Vanhu vatatu chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose huri pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevaviri kana kuti 38,682. Vanhu vasere ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 36,453. Vanhu vasere ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 36,453. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 632,496 vabaiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Pavanhu ava vabaiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano, vave zviuru mazana maviri zvine makumi manomwe nevasere nemazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 278,537. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ishe zvimba vaudza mhuri yavaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavafukunure kuti vanovigwa pamarinda eHeroes Acre, sezvo kuvigwa kwavakaitwa pamba pavo kwazvimba kuri kutyora tsika dzechivanhu. Asi mhuri yemufi iri kutsika madziro ichiti vakavigwa pavakasiya vataura kuti ndipo pavanoda kuradzikwa. Nunurai jena anotipanyaya inotevera.
Vachizivisa nezvemutongo wakapiwa namambo Zvimba mushure medare rakagarwa sondirapera pasina hama dzavamugabe, chikonzi chamambo Stanley Mondoro chazivisa kuti pamusoro pekufukunyurwa nekuvigwa zvakare kwemutumbi wavamugabe, mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakanzi varipe mombe shanu nembudzi mbiri sezvo vakaita zvisiri pamutemo nekuviga vamugabe pamba pavo kwaZvimba. Amai Mugabe havana kuenda kudare kwamambo Zvimba kwavainge vachovedzwa svondo rapera nemusi wa20 chivabvu sezvo vari kunyika yeSingapore uko vari kunzi nemuzukuru wavo vaPatrick Zhuwao vari kurapwa. Amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemaZvimba. Mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vari pedyo nemhuri yavamugabe vati zviri kuitwa kushungurudza madzimai.
pane chaunga chevarume vaiti aya inonzi pachirungu gang up kurwisana neshirikadzi. Ini ndiri munhu akagara navamugabe vatandaniswa naivo vanhu vaakuda mutumbi wavo. Ndine zvavakanditaurira zvakati wandei maererano noukama hwanga hwava pakati pavo nenhunzvatunzva idzi dzakavatandanisa kubva pachigaro neku. Vamugabe vakabuda pachena muna March 2018 last interview yavo yavakaita muna July musi wa 29 July 2018 vachibuda pachena kuti vanga vari munhu wanga vachishungurudzwa nekahurumende kemusengabere kava munangagwa. Vakataurazve kune vaiva padyo navo panguva yavanga vatandaniswa neku kuti vanga vasingadi kuvigwa paireseka.
Hama yavamugabe vaDominic Matibiri vanoti mutongo wamambo Zvimba vanove hama yavamugabe kutungana kwembudzi sezvo amai Mugabe vasiri ivo vakaviga vamugabe.
Ndakamirira mhuri yakwakariga mombe kana kuti mhuri yakwamugabe. Handifungidzire kuti vamugabe nhasi vangazi vacherwa mapfupa avo aende kunational heroseka. Ende isusu takagara pasi tikataurirana kuti zvido zvaita mufi akati anoda kuvigwa kwakutama kunove ndokwakarigwa amai vake vapona.
Pane tsvimbo inonzi iri kudiwa neavo vari kuda kufukunyura mutumbi wavamugabe vamatibhiri vanoti tsvimbo haisi muguva asi vanayo semhuri. Imwe hama yavamugabe vaGibson Jenami vanozivikanwa samambo Katiza Gombo vanoti mutongo wavari kuziva ndewaamai Mugabe sezvo wakagara uripo pamasamanisi.
Ya, ichokwadi ichocho nokuti pasamoni ndofunga makanzwa kuti mambo vanga vakatopa jajimendi kudhara bhikozi chivanhu chinogara chiine jajimendi yacho chero munhu ukamubeedza asi jajimendi inenge ichitozivikanwa kuti mhosva izvi nechivanhu chinoritwa sei. Saka pasamoni paya akataurwa kare.
Mumwe mugari wekwaZvimba vaAta Tsvangara vanoti zvekufukunyurwa nekuviga kwavamugabe hazvina basa, hurumende ine basa guru rekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Izvozvo zvingori pachena kuti pane zvavari kuda, pane zvinhu zvamugabe zvacho zvatisiri kuzivawo isusu tizvi.
Patabvunza mutauri wehurumende vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko kuti hurumende ichaita sei nekuvigwa kechipiri kwavamugabe kumarinda eHeroseka, amai Monica Mutsvangwa vatiti vatumire mibvunzo iyo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo.
Handichimirei makwestions enyu amunawo nzi maona through my WhatsApp ndinozokupindurai.
Asi vachinyora padande mutande ravo retwitter munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende haiite zvezvipini. Tavatumira mibvunzo kuti vatsanangure zvizere asi vanga vasati vapindura. Asi gweta Dr. Alex Magaisa vati ishe haana masimba ekuti munhu afukunurwe.
Havana simba iroro. Hapana pandati ndamboona panonzi madzisi ane simba rakadaro pamutemo. Zvinoitika ndezvekuti kuzvarwa kwemunhu nokufa kwemunhu zvose zvinotaridzwa pamutemo. Ndosaka kuine inonzi Birth and Death Registration Act. Kune mutemozve unonzi Burials and Cremations Act. Kozoita mutemo umwe unonzi Cemeteries Act. Mitemo yese iyoyi hapana hapo pandaona panonzi madzishe kana masabhuku kana vapi vane simba rokuti munhu afukunurwe agonzi akunovigwa kuHeroes Acre. Ikoko kuHeroes Acre ikoko futi kunotori nevamwe vane simba reikoko, ndosaka zvichinzi National Heroes Act. Munhu ane simba rekuti anovigwa apa ndi president wenyika, haikona Ishe.
Nyaya dzavamugabe dziri kuramba dzichinetsa sezvo pavakafa nekuvigwa kwavo zvinhu zvakanetsa zvekuti vakatozovigwa mushure memasvondo matatu vafa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Mangwana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kukomekedza zviri pamutemo chiumbwa chaambuya nehanda icho chatove panzvimbo muHarare. VaMnangagwa vakazivisa kuti izvi zvaizoitwa pazuva reAfrica Day apo vaitaura pavhiki rekucherechedzwa kwemagariro netsika dzevanhu kugokwe nemusi wechishanu. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa reMDC Alliance vaObey Stole nasi vapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro mushure mekugara mujeri kwemazuva makumi maviri nemasere vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo. Mutoriri wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Gweta ravaStole vaObey Shava vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapuwa beyu nhasi nedare guru reHigh Court naMai Charehwa vakanzi ivo vabhadhare mari inokwana kuita 5000 RTGS kwamabharani wedare kudare raMagistrate Court. Zvekare vasungirwa kuti vanofanira kuzvitaridza kumapurisa chishanu chega chega chekupera kwemwedzi pakati penguva dza 6 mangwanani na 6 madekwani. Vasungirwa zvekare kuti vagarire kure nevafakasi mukati menyaya yavo.
Vashava vaudza Studio 7 kuti vachadzokera kudare mazuva mashoma ari kutevera, asi vati zvakare vaStole vafara nemutongo waturwa nedare nhasi.
Chakadaro tichange tichidzokera kumatare edzimhosva navo musi wa 28 May, chishanu chatakatarisana nacho ichi kuti tinzwe kuti trial yavo iri kutanga nguvai.
Hurumende inoti vaStole vakaita zvisina maturo pavakaratidzira nevamwe vavo avo vasati vabatwa paNew Government Complex musi waKurume 1 gore rino, vachiti imwe nhengo yeboka ravo vamakomborero haruzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika vasunungurwe. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare repamusoro, mumwe mutongi wedare iri vasiyavona Musitu vati vachatura mutongo wavo pazuva ravasina kutara pachikumbiro chekuti sarudzo dzechipiri kana kuti mabai elections dziitwe zvichitevera kurambidzwa kwadzakaitwa negurukota rezveutano ano uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vanotyira kuti sarudzo idzi dzinogona kukonzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Chikumbiro chekuti sarudzo idzi dziitwe chakasvitswa kudare nesangano reElection Resource Center pamwe nereWAP Academy. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muERC vaSolomon Bobosi Bunu vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa navaChiwenga rinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Chakaona kuti kana tichitarisa section 158 part 3 yebumbiro remutemo yenyika yeZimbabwe inotaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa kana pachinge paita afa kana dzingwa kana abva kana pane chikonzero chipi nechipi 90 days dzinge dzangokwana. Saka izvi zvatiri kutarisa ndezvekuti zviri kutaurwa neministry of health nezviri kutaurwa neboka rinoita zvesarudzo rezeki kuti sarudzo dzinogona kususpendwa kana kumbomiswa. Zvisi kutipa gutsikano kuti tigutsikane nenyaya yekuti bumbiro remutemo riri pachena.
Mudare gweta resangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission vatawanda kane ngoni pavanga vachipindura mubvunzo wavaMusitu kuti chingatarisa kuti sarudzo dziitwe chii. Iyo hurumende yakavhura mapazi ose eupfumi munyika, vati kuita sarudzo dzemabyelections kunogona kutadza kufamba zvakanaka, vachiti vanhu vazhinji vanogona kutadza kunovhota nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Gweta reWAP Academy vatendai biti vaudzawo dare kuti kurambidzwa kuri kuitwa sarudzo idzi navachiwe ngasegurukota rezveutano hakuna ine zvechirwere cheCOVID-19 asi kune chekuita nekutsikirira nyaya dzeutongi hwejekerere munyika. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kuita sarudzo chero ipi zvayo nguva yadzinenge dzatarwa nemutungamiriri wenyika kuti dziitwe, vachiti vachatevedzera zvizere zvinenge zvaturwa nedare panyaya iyi. Ndakamirira Studio Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vemudhorobha reMasvingo vanopfuura chiuru vanyorera dare reparamende gwaro vachida kuti rikurudzire hurumende kuti ise mutemo wekuti mari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muMasvingo ishandiswe mukutenga mishina mitsva inopomba mvura sezvo iripo isiri kushanda zvakanaka. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Vagari ava vanga vachitungamirwa nesangano ravo remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vakasiya gwaro iri kumunyori wedare reparamende vaJacob Mndenda vachiti vanoita nedambudziko rekushomeka kwemvura iro rinogona kupedzwa zvachose kana pakatengwa nekuvandudzwa mishina inopomba mvura kudhamu remutiri ikwi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupi ravanoti danha iri ndiro rechete ringapedze dambudziko remvura.
Mvura ndiyo yakakosha. Maresidents ane more than 2 decades vanhu vachichema dambudziko remvura nenyaya yekuti mishini yaparara mapaipi akugara achingobhesta. Saka dei focus yedu pari zvino yambe yatanga iri kumvura. Uye tiri kuti hongu mari yedevolution haikwani, asi council yakuchitsvagiridzawo dzimwe mari kana kwavanombokumbira maloni kana iyo mari yemutero inobhadharwa nevagari yoenda inotutsira pamari yedevolution dambudziko remvura risolviwe.
Vagari vanoti mari yedevolution iri kuuya iri kuiswa kune zvimwe zvirongwa zvakafanana nekuvandudzwa kwemapaipi esuweji nekugadzirwa mugwagwa izvo zvavanoti hazvina kunyanya kukosha. Mumwe mugari akasainawo gwaro iri amai sungano zvaraibwa naShe vanoti sevagari vane simba rekutaura zvavanoda kuti zviitwe.
Saka takavona sechinhu chakananga kuti tinyorere parliament nokuna tikati kucouncil tiri kuda kuti mari yedevolution iende kuine kuchirongwa chekugadzirisa mvura. Ivo vanoti mari yedevolution inouya iri allocated kuti itai chakati, saka havana masimba okuidivita kuti iende kune zvemvura. Saka takanyorera parliament taona kuti chinhu chakakosha zvikuru kuti tivaudze kuti isu savagari veMasvingo tinotarisira kuti titange dambudziko redu rokuwater augmentation mvura yedu zvichi mozvemvura zvigadziriswe zvichipera zvachose guta rimire zvakanaka.
Saka mishina iripo iyo yachembera inopomba mvura inosvika mamegaliters 30 aya anokwana vagari zviuru 45 pazuva, asi mudhorobha umu mave nevagari vanopfuura zviuru 100. Vagari 100 vanoda mamegaliters anosvika 50 pazuva. Studio 7 yatadza kubata mutauriri wedare vamundenda avo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo kana kupindura tsamba kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya yetsamba iyi. Nhengo yeparamende yemasvingo eBen vaJacob Nyoka Nhete vebato reMDC Alliance vati vanotsigirana nevagari vemasvingo.
Something chandinoagria nacho, something chandinotsigira zvakanyanyisa cause tava nemaproblems emvura nguva yakareba muguta remasvingo.
Izvi zvatsigirwawo neguta redunhu remasvingo vaEzasha Dzamira vanovazve nhengo yeparamende mumasvingo West vari vebato reZANU-PF.
Hurumende yakauyisa mari dzedevolution. Mari dzedevolution idzi dzinofanira kutageta dambudziko guru riri mucommunity. Inyange zvayo isingazokwani, asi inofanira kunge ichiinda ikoko kuti isimudzire nekuvandudza. Sekutaura kwandaita kuti chakakosha muupenyu hwevanhu imvura.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti danho rakatorwa nevagari rakanaka, uye sekanzuro vanotsigirana navo vachiti panodiwa mari inosvika ma50 ekuAmerica kana kuti 60 million kuti paitwe chirongwa chekutenga mishina mitsva kuti dambudziko remvura ripere zvachose. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru mutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko vachiti vakaita zvinoitwa nevanopfurukidza mwero apo ndege yenyika iyi yehondo yakamanikidza ndege yange yakatakura vanhu ichibva kuPoland ichienda kuLithuania kuti imhare muMinsk muBelarus ndokusunga mumwe mutori wenhau anoshora hurumende yavo anonzi Roman Pratafejik. Belarus yainge yanyibawo kuti pane aida kubhomba ndege iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti havana ruzivo rwekuti Iran ichatenda here kutevedzera zvakatenderanwa muchibvumirano chezvombo zvenuclear chakanyoreranwa muna 2015. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaMohammad Javid Zarif vanoti zvirango zvakatemerwa nyika yavo nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvinofanira kutanga zvabviswa vasati vatanga kuita nhaurirano. VaTrump vakabuda muchibvumirano ichi muna 2018 vachiti Iran yaichityora. Apo pasi rose riri kutarisana nezvekurwisa chirwere charura cheCOVID-19, zvimwe zvirwere zvakaita sezvemwoyo zvikuru muvana vadiki zvasara zvisina ari kunyatsozvirapa, izvo zvoisa vana vakawanda munyika munjodzi huru, vamwe vachifa. Chimwe chirongwa chakakanganiswa nedenda iri ndechekuenda kwevana vemuZimbabwe kuItaly kunorapwa chirwere chemaburi pamwoyo. MuZimbabwe vana chiremba vanorapa chirwere chemwoyo ichi vashoma zvikuru zviri kumanikidzawo vamwe vabereki vakaita sevari musangano rinonzi Brave Little Hearts kuti vashande navana chiremba vekuItaly ava kuti vana vavo varapwe. Sangano reBrave Little Hearts rakaumbwa namai Tendai Moyo vekuBulawayo, avo vakashayikirwa nemwana wavo Rudo Rwashe aive nechirwere ichi. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe mubereki ane mwana akashaya ave nemakore maviri nekukundikana kunorapwa kuItaly gore rapera nekuda kwechirwere cheCOVID-19 ndi amai Angelina Manda.
Takasvika tikaniswa pawaiting list ndobva tazombodzokera futi kuAll Souls vachida kuona kuti maburi aya avhara here. This was 2019 in December. Vataenda ndobva toti mwana wenyu ari pacritical, anotoda surgery. We were supposed to send up Italy muna March but hatina kuzokwanisa kuenda kuItaly nekuti kuItaly ndokwakatanga kuita COVID. So madoctors anga akati tichakutorai after COVID. Then we lost my girl end of March.
Amai Tendai Chatikobo vanotungamirira sangano reBrave Little Hearts muHarare
vati zvinhu zvakaoma
kuchengeta mwana ane chirwere chemwoyo ichi. Amai Chatikobo vati vakatenga chikafu nemari yakatumwa nechimwe chizvarwa chinogara kuAustralia. Arwadziwa nekutambura kuri kuita vabereki ava sezvo vasingakwanisi kutenga kudya kunonzi kupiwe vana ava.
Uchichengeta mwana akadai hapana kushanda kwaunei, unenge ugere pamba naye nekuti vana ava vachengeteki nomunhu wese wese. Dzimwe nguva vanomira kufema, dzimwe nguva vane hasha, dzimwe nguva vanongoita zvisinganzwisi. Saka zvinotoda mubereki kuti ange aripo anodyei, mubereki wacho anopfekei, mwana anopfekei, mwana anodyeiwo. So rubatsiro harusi kunidwa pamamedication chete, pakuvachengeta mhuri idzodzi nevana ivava panguva yavanenge vane mwana wavo kusvika awana rubatsiro.
Amai Chatikobo avo vane mwana ane makore matatu ane denda remwoyo iro risingakwanisike kugadzirika vati maoperation aya aisimboitwa kuzvipatara zvehurumende zviri munyika kare, asi iko zvino hakuchina vana chiremba vakawanda vanokwanisa kuvarapa.
I would say every day pane mwana anozvarwa aine cardiac problem at each hospital in this country. Inogona kunge isiri problem yakakura stereki because anosiyana maproblem acho. Vana ava vanonida maoperation, vamwe vanonida kuiswa mapacemaker kubetsera kuti mwoyo uya uendese ropa kumuviri. Izvi zvaiitika muno kare kare asi zvakazomira. So vana havanga vakubetserwa kwamutoko, waenda kwamutoko unoniswa palist ko yamaitalian, voona mwana uya, vaona mwana uya vanozokudzai kuti uyai nemwana tozoenda naye kuItaly vobhadhara zvose.
Amai Chatikobo vati COVID yakavhiringidza urongwa hwavo uye kuda kuzviita munyika kunodhura. Tujoseve nyataurawo nemumwe mubereki vatatenda katai vanoti havo vakaita rombo rakanaka sezvo mwana wavo akakwanisa kuenda kuItaly muna 2019 COVID isati yatanga.
This other day takaenda kuparenyatwa pataona umwe mukadzi watanga takagara naye paupper bench patudza nezveLuisa Godot iri kwamutoko. Pataenda ikoko inini nemwana patasvika then pavatisa palist. Saka takazofonerwa kunzi tuye for my service. The Italians they came then patazofonerwa afterwards rachi mwana anofanira kuenda kuoperation kuItaly. So from there they took care of my bills ese.
Vati vari kufarawo kuti mwana wavo ave kukwanisa kuenda kuchikoro nevamwe. Vamwe vabereki vanonzi vanononoka kuendesa vana kunorapwa nekushaya ruzivo vachifunga kuti kuroiwa.
Amai tendai moyo.
Vanova vakavamba sangano re Brave Little Hearts vati kune mhando makumi mana ematenda emoyo, asi denda remaburi epamoyo rakawanda munyika uyezve rinokwanisa kurapika rikakurumidzirwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat chiri panyanga vaudza Studio 7 kuti vana vese vanozvarwa vaine maburi aya, asi anovhara pavanenge vasunungukwa. Asi vati pane dzimwe nguva anotadza kuvhara. Vanoti vana ava vanozokura vave nedambudziko rokuzarirwa nekuneta, uye vasingakure vaine huremu hunoendera nemakore avo. Mukuru weAll Souls Mission Hospital Dr. Massimo Migani vati ichokwadi kuti chirongwa chokuendesa vana kuItaly kuti vanoitwa maoperation chakambomiswa, asi vanotarisira kuti chinogona kusimudzirwa kupera kwegore rino kana kutanga kwegore rinouya. Kubva muna 1985 vana vanodarika mazana mana vaenda kunorapwa kuItaly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, makundano enhambu akadzoka zvine mutsindo mukupera kwesvondo, zvibodzwa zvichinaya semvura yezhizha. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvebodzwa makumi maviri nezvishanu zvakakandwa mumitambo mipfumbamwe iyo yakasimudzira kutanga kwemakundano echibuku Super Cup nemusi wemugovera nezuro. FC Platinum ndiyo yakatungamira mukukanda zvibodzwa izvi mushure mekurirakasha wawa 6-0. Zvitatu zvezvibodzwa zvekugona kunenge kudada zvakabva kuna Rodro Chinyengetere, uyo akambotora mukombe weSoccer Star of the Year kaviri asati aenda kunoedza mhanza kuSouth Africa. Asi mutambi arungotaurwa nezvake kwese kwese ndiDenver Mukamba wengezi Platinum Stars, uyo akaita zvidavado uyezve nekunwisa zvibodzwa zviviri apo vakakunda Triangle 3-1. Mugoho wezvibodzwa hauna kuperera paFC Platinum nengezi, asi wakawedzerwa neBlack Rhinos, iyo yakanodambura Tenants 4-1 muSakuba Stadium kwaMutare. Zvikwata izvi zvakabatana mukutora mapoints ese matatu neHighlanders, iyo yakarova Blauwayo Chiefs 1-0, neChicken Inn, iyo yakakunda Blauwayo City 2-0. Cranbourne Bullets, iyo ichangopinda muPremier Soccer League, yakasimudzirawo mitambo yayo nemufaro nekurova Manica Diamonds 1-0. Asi Dynamos neCapes United hadzina mufaro mushure mekunge Dimbare yakaita 0-0 neHerentals nezuro, uko Capes United ichipedza iri 2-2 neyadha nemusi wemugovera. Harare City yakaitawo mangange 1-1 neZPC Kariba. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro mugungano rega rega muHarare, Blauwayo, Mutare nezvishavane ndizvo zvinopinda muma quarter finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checovid-19 uye zvataurwa naIshe Zvimba zvekuti vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vafukunurwe vanoigwa kuIros Eka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Ishe Zvimba vanonzi vaudza mhuri yaMushakabvu Robert Mugabe, avo vaive mutungamiri wenyika, kuti vavafukunure vanovigwa kuIros Eka. Asi mhuri yavaMugabe inoramba yakatsika madziro. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7, ngomvulo mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha.
Ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke eThebeni futhi khona abaya babothwayo. So bakithi akazi singakuthini ukuthi iZANU-PF iqhubekane nathi njengebandla leMDC.
Isiphathamandla seMDC Alliance uMnumzana Terry Rice sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni iphose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngonhlolanja lonyaka. Ngakho ubulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezinhlanu lembuzi wathi kumele isidumbu sikaMugabe sisuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukantulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hathi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho ke ngasoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba kalamandla okuphatha udaba lolu. Silenduna zethu lapha, hathi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepelele. Weqe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayisilwa yodwa njalo uChief Pepelele wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli zicela ukuthi kugejwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
The reaction of the people and things like that. And he wants them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshelela umthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice Sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eyebail, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBay Shava uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance emathebeleleni South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuluzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethe Benforth khona abanye ababothwayo. So bakithi singakuthini ukuthi iZANU-PF ixolelane lathi njengebandla le-MDC sasikhululeke senze ilungelo lethu nokuba siphatheke emsebenzini yethu. Kukhangele wabontaobeto lecala lelade letheswa alethiswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha sifike eHarare njalo lakithi kwabo eMadebeni South sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi uyabotshwa ukakhulontaza. Yiba basengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ofindezela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uNangagwa emalangeni edlule benza inkala kathi yomhlangano kugcwele abantu besesalwa. So nxa kuze ibandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 ibandla leZANU-PF, i-MDC sizama ngazo zonke izindlela ukuba sikunanzethe umkhuhlane lo ukhona. Ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithe inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bazikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto esikhangeleke kakhulu ukuthi layo ukuthi iZANU-PF isemandleni. Akula muntu ongababuya futhi ababuze ukuthi kanti indaba lethi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele le mabhasini ngengaba kobulawa amalanga elashuleyo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sifikile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isigqede ngendlela uhulumende amiyani kuthi angayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakomanda wabontanga obhay Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ngingathi vele bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza usengakhululiwe ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo le muli yakhe ayibona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South sixoxela ye esefilabusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uhlezela ndula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho esenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kweminyaka owodwa kufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi awemelika izolo. Ukugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Abohlangothi lwezempilakahle edolobheni leNew York khonapha eMelika babika ukubana umuzi owe-Far Rockaway ulenani eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Iningi labantu laba abahlala kulomuzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikoleni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni, besithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edlileyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eleZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesifudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantino Chiwenga obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilichumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly reaching out to all eligible children through quality vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke ekudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eleZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Gasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010, njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Afrika, Europe nakubomelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eye United Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kunxoma umsebenzi owenziwa ngele Zimbabwe iUNICEF wokuqathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane wetyphoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane wetyphoid kanye lezinye inkinga, kungakho sile themba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yityphoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantu bethu bayazifumana lezi injections ze typhoid kanye le polio, njalo bafumane lawo ma vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantu bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula izenhlala kahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Jenesane Ntungakwa uthi kunengi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi masikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akula lutho esilwenzayo njengamaZimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe uNtungakwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Iqinisa ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane wetyphoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane wepolio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelitshumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Abantu abanengi bathi bayahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Gama ngubhutizile
mpomo. Wenza ntubuzile empilweni?
Hayi, empilweni ngibukele ukuzodinga ama-pistol every day.
Ekhaya?
Ekhaya uselwagwera.
Kuyinonzima ohlala lapha empilweni?
Sihlangana lokuthi sebesisele ukudla sabe nxa sibuya sizodinga ama-piece job endlini yabo kwazi thinshiye kungelalutho kanye lokucabanga ukuthi umastand uyabe funa imali yakhe erenti, so konke kunokho kuyabe kusithwalisa nzima.
Ubaba ungapho umkakho?
Hhayi, ngamanyela sehluka.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-piece job
wona la
ugcina abantwana sikhanga nomkhuhlane lo suhluphile we-corona lo wena sazivikele
hayi angikazivikeli kodwa lami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona
so uzahlatshwa lawo awesabi
hayi angesabi
Pretty mate. Inhlela ngani?
Emagwebu.
Eh. Eh, wena kusitheleke kuyini udubo hlana la lempilweni?
Ngiyenhlana la lempilweni ngokusela imali.
Sela imali. Uphila ngani manje?
Phela ngiyenza amapiste kumsebenzi wezandla.
Kuyini ke okwenzela izandla ongakwenza wena? Ukhulumele phezulu tantwa wo.
Yawathanga ayina yakina yasabula yavuna. Kwenza konke nje kwemasimini yacinta. Yonke into nje banjwa ngezandla.
Kunjani kodwa kuyabambeka kwetholakala umthetho.
Ya, ukhona tesi komile ngezindaba yena le COVID.
Abantwana bangayi ma.
Abantwana bayi-4.
Bayi-4 abantwana. Ubaba wabo ngapha.
Ashona.
Okay, so ngumfelokazi.
Eh.
Ngoba gcinayo nawo.
Eh, inemba gcinayo.
Bangabonke lapha.
Sala.
Na.
Ema bokhethi.
So bakhala umama uthi ngiyabela wena. Abakasebenzi
ke. Ngokuzwe ithebuli naye.
Abantwana bancane.
Eh.
So lokwathi umngakho somele uthi ube ngubaba la lo mama.
Yimu baba, yimu mama, yimu mele ufake ukuzwe ithebuli lebantwana. Sikelele mpofu.
Yeah, ngosile mpofu hlala lapha ke uhlala nga.
Mina ngihlala empophoma.
Wenzani empophoma?
Empophoma ikho lapha engihlala khona. Lapha engikhona kathesi ikho lapha engizibilisa khona.
Uzibilisa nga?
Ngizibilisa ngokuthi ngama-peace job. Ukuthi ngikwanise lapha ukugcina imuli yami.
So i-peace job uyifuna ngiyani?
Ukuwatha ukuklina ku-ayina even emasimini ngiyakwanisa ukwenza kumbe kuvuna kumbe kuhlakula
labo ngabanye babantu abaxoxelo ezwa chisa sibanda kobulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibokhu Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo yemidlalo yangqala inkezo yeChibokhu Super Cup iChi iqembu leChicken Inn leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane uSpire Sika Group 2 omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChicken Inn linqobele kulawo City nge-2 kanya ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kulawo Chiefs nge-1 kanya. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthe usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo awayiphakamise ngomnyaka
ka-2019.
Githi kusase lo msebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulo mdlalo. Nxa sikhangela phambili silomdlalo onzima olandelayo ngempela viki ezayo kodwa ngithokoziswe ukuba abafana abatshengisele ukuzimisela okukhulu la ngesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Yeah, I think we gave them too much respect in the first half.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla la kuqala lomdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhubeka kuhle kakhulu.
Iqembu leBulawayo Chiefs izadlala leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity Highlanders lona lezadibana leChicken Inn. Amaqembu kuSpire Sika Group 2 asebenzisa inkundla yeBarber Fields. KuSpire Sika Group 1 wonke amaqembu asele ephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyadala leCapes United bebengutshikile ubhanqa 2-2 ngomgqibelo kwathi ngesonto eleHarare City leZPC Kariba abengutshikile ubhanqa 1-1 kwasekuCity eleHerentals leDynamo Sachana azabhekana kungela eleni lisekulitshayela emambuleni. qualifiers ka group 3 iqembu le Black Rhinos lihle phezulu kwengalani ndawonye le Cranbourne Bullets ngemva kokuba ele Rhinos lichayele 10x ngefoka 1 nomgqibelo kwathele Bullets linqobele manye ka Diamonds nge 1 kanyanga ngesonto. Izimbamgodi yezemba ilitshe le Platinum izwe zihle phezulu kwengalani yesifasi ka group 4 ngemva kokuba iqembu le FC Platinum libhaxabulele wawa nge 6 ka 0 kuthi elengeze Platinum Stars lichayele Triangle nge 3 ka 1. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Dr. Hakaza, hello.
Yebo Dr.
How can I help you?
We are good at lapha.
Come on, you can't tell me.
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Induna uZwemba uthi kumele kugejwe isidumbu sowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kucham. Isiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Thero Rai Sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.